Mitauro yese yanga ichiitika yapera nhasi. Mushure mekunge pasuwa abuditsa pachena vatambi makumi maviri nevatatu, avo ari kutakura kuenda navo kuma 2017 Africa Cup of Nations. Vatambi vese vane mukurumbira kubva kumativi mana ese enyika vadomwa muchikwata ichi, icho chiri kutarisirwa kunotamba zvakanaka mugungano riri kusanganisa Algeria, Senegal pamwe neTunisia. Mutambi Kama Billiard oyo akatora mukombe weCup Champions League neMamelodi Sundowns yekuSouth Africa. Knowledge Musona oyo ari kurova mambure zvinotyisa neOstende yekuBelgium. Nanyasha Muchekwi anotamba kuChina ndivo vachange vari kumberi vachitsvaga zvibodzwa. Costa Namoinesu oyo ari kutamba muEuropa League neSparta Prague yekuCzech Republic. NaOnisimo Basera weSupersport United South Africa ndivo vachange vachitarisirwa kutsigisa kumashure kwemutambo. Vamwewo vatambi vane mbiri vari kuenda kumakundano ane mukurumbira aya vanosanganisira captain wavo Willard Katsande, Cuthbert Malajila, kuda kwashe Mahachi, Tendai Ndoro, Dani Piri, Matthew Rusike, Marvelous Nakamba na Evans Rusike. Malajila anoti ari kufara zvikuru kuwana mukana wekunotamba kuAfcon sezvo makore ake asisazomupe mumwe mukana.
Ndikunzwa kufara. I think if I have to check, I'm the oldest guy in this team. I'm happy to be among these boys. So ndikunzwa kufara kuti my chance is there now to go to AFCON.
Tino kadewere weDuju Gardens kuSweden. Oscar Machapa oyo anotamba kuDRC na Bruce Kangwa anotamba kuTanzania, avo vasina kumbobvira vatamba mumitambo yemunzira yekuenda kuGabon vari muchikwata ichi zvekare. Pasuwa ari kutakurawo vatambi vanotambira zvikwata zvemuno munyika vakaita saHard Life Zirekwi weCapes United, Tatenda Mukuruva weDynamos, Takabva Mawaya weHwange, Donovan Bernard weFC Platinum, Elisha Mroiwa weDynamos, Lawrence Mklanga na Teenage Hadebe veChicken Inn. Muongorori wezvemutambo wenhabvu Vafarai Kambamura vanoti vari kufara nevatambi vasarudzwa naPasuwa, vachiti ivo vane chivimbo chekuti maWarriors anodzoka nemukombe uyu. Farai Kambamura:
zvinofadza zvikuru nekuti vaPasuwa ava vakabva kure netimi. Takambohaya maforeign coaches asi hapana zvavakaita. Mushure mekunge vadaro vaPasuwa izvinezvi chinhambwe chavafamba kwakure kwakure. Ende izvozvi zvatiri kutodaka ndezvekutotika ngavatoye neiwo mukombe wacho toziva kutoti izvozvi vanotoya nawo.
MaWarriors ari kutarisirwa kusimuka rungwana nerwemugovera vakananga kuCameroon munzira yavo yekuenda kuGabon. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.